dane dane kupamba nzega dane dane kutamba nzega ndagagara nichisuwa mushava komana we dane dane kupamba nzega dane dane kutamba nzega musacheme vana vangu gara ndichauye chete Dane dane kutamba njega